chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chataurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachausawengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vatayengwa vati zvakakosha kuti paitwe mishandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi, vachitiwo vanhu vanofanirwa kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatogoshandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana-siyana, chimanimani, chitenge, chegutu nemuno muHarare vachakapeita korera muna 2018 nemuna 2020 ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechii. Zvinhu zvakatogoshandiswa, musazeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sano WHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yaona nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vaZane Mzorodzi vaudza Studio 7 kuti hurumende yaparira chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushanda zvazvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor-to-door awareness campaigns kumaaffected areas dzakafanana chirenzi kana mukwatini uku. Tanga tiriko paujendi pano, asi tiri kuona kuti vanhu vanongozinzwa namakuhwa, vanhu vanongozinzwa nepamawhatsapp.
Mumwe mugari wemuvulawayo vamashau Muzaminto vatiwo pachiri kudaro zoro rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Atinoona selong term iye zvinogwaisha nhani inongotaurwa nezvayo kana kuri kuti dzapinda kumaelections the next before inenge yakanyararwa yozobuda zvemitemo yemaelection.
Dr. Simbiso Yanga wana wechizvarwa chezimbabwe chinogara muamerica waudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena, kana ari madhamu kuita zvemapaipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatwitwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term korera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivo kati korera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese again ndo imwe iri kuita fuel chirwere chekorera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozenda kupfanyirwa dzimba futi weza homeless. Masettlements acho haana water nesanitation yakakwana. Vanhu vanongonzi garai apa mugotipotera, hazvina kururama. And finally malocal authorities ari kutadza kuprovide maservices because akadzinyiwa pahuro nehurumende haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera, asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Yakamirira Studio 7 muvulawayo ndini kudzana nemusengi.